chinonetsa ndechekuti hapana shoko ratirabva kuhurumende kana kubva kuna ivo Profesa Moyo vacho kuti tizive kuti zviri kufamba sei. Saka kutaura kungoitwa uku tingangoti mahunga hunga, vanhu vari kungotaurawo hatichaziva kuti chokwadi chacho ndechipi. Saka zvatinenge tichitaura panapa ndezvekuti hazvisi zvatingati zviya pachirungu zviri authoritative, nokuti tiri kungotaura mune zviri kutaurwa nevamwe mune mumapepa vasinawo chokwadi chekuti zviri kufamba sei. Ndadaro sokuona kwangu ndicharira mutemo uripo, handione honzero yekuti vange vachinzi vamiswe nemuitikiro wezvaitika izvi. Dai purezidendi vaida kuti varambe vaina vamoyo vari pachigaro zvisina problem, vangadai vangovachinja kubva pacheya yavari yeminista vasiri MP voramba vari minista vaMP. Infacti zvinhu zvakatonaka kuti munhu waminista anga ari munhu waMP.
Advocate Zhuarara,
chingatinetse pano ndechekuti bumbiro remutemo idzva. Saka zvakawanda zviri mubumbiro iri hazvisati zvanyatsopenengurwa kana kunzwisiswa kuti zvinenge zvichireva chii. Ndinobvumirana nevamagaisa kuti chiripo chacho ndechekuti tinyatsoziva kuti paanonzi uyu munhu aitwa minista iye asiri memba yeparamende, zvinoreve chii kana azoita memba yeparamende asi anga apiwa chinzvimbo cheuminista asina chii, asina kuva muparamende? Pane inonzi section 108 yebumbiro redu remutemo inotaura kuti munhu anogara ari member of parliament kana kuti asiri member of parliament iye ari muhurumende. Vanoverenga chinhano chebumbiro ichocho ndo vari kuuya vachiti aiwa, kana munhu anga asiri member yeparamende yedu paanozonzi amemba yeparamende abva pachinzvimbo chaakaiswa chinonzi non-constituent member yeparamende. Saka paanobviswa ipapo zvinoreva kuti iye saminista zvinombonzi chimbomira tozokutsvaga pane nguva iri pamberi apa patokuita sei, tokupa nyembe dzako kana kuti chinzvimbo chako tichikudzorera.
Dr. Magaisa, masection ari kutaurwa naadvocate Zhuarara, tinoona kuti pane section 104 nesection 108.
Section 104 inotaura nezvekuapointwa kwemaminista, ndo ine simba rapresident kuti vaapoinde vanhu vakaita saprofesa Moyo ava vakanga vasina kuhwina maelection muna 2013 5 vatataura vaivai. Yekubviswa kwemaminista indiwo section 108 yataurwa naadvocate Zhuarara. Ine pane angati macircumstance zvinoitika kuti minista anga achiruza position yake, anogona kurizaina kuti handichadi kuramwa basa, anogona kudzingwa napuresidendi, pamwewo anogona kunzi kana anga ari MP kana achinge abva uMP wake theni haachaitiwo minista, pamwewo ndepekuti kana pakaita puresidendi munyowani. Saka pane macircumstance iwayo 4. Then pavanhu vakaita saprofesa Moyo vakanga vari maminista asi vasiri mamember of parliament, ipapo ndoda kuti ndipajekese zvokunzi non-constituency member of parliament hazvisisimo mubumbiro remutemo. Anongori minista anogara achitaura muparliament asi haanzi non-constituency member of parliament. Saka ipapo media inofanira kuti ipa korekti.
Advocate Zhuarara,
zvatiri kutaura patinongona kutaura zvinhu zviri pamutemo kuti aiwa mubumbiro remutemo unombomiswa zvishoma kana kuti apa umiswe, asi chiripo chaicho chaicho ndechekuti tichitarisa apa taakuona kuti panogona pane imwe nyaya iri weseri inozoita kuti vanhu vazonomhanya vachinoenda kubumbiro remutemo kuti ndizvo here zviri kuitwa kana kuti hazvisiri izvo zviri kuitwa. Isusu sevanhu tine kodzero yekuti tizive kuti hurumende yedu iri kufungei. Chero muchifunga hwezvenyu kuti aiwa ndezvekuzanupf kana kuti ndezvekumdc, kana munhu akabata iyo yatinoti public office haasi kushandira zanupf, haasi kushandira mdc, ari kushandira nyika. Saka inini semunhu anokwanisa anodawo kuziva kuti kuministri kuri kuitweni, panofanirwa pakaitwa yatinoti public announcement kana kuti vanhu vagava dziviswe kuti ndo zvatiri kufambisa hurumende yedu tichiita.